Takatanga ndechekuti musi Monday takaongowana ma text messages ekuti zvikoro zvese zviri pa soft lockdown iko zvino vari kutarisana ne situation yaitika pane chimwe chikoro chinonzi Abundant Life Christian School. Saka tichazoziviswa nekufamba kwenguva kuti zvii zviri kunyatsoitika. Ndopakabva pangoitawo also breaking news. Havanyatsokutaurirai kuti zvona ndezvakati chaizvo zviri kuitika. But vanongoti mazvikoro zvedu zviri safe tazvisa pa lockdown pane situation iri kuitika kwakati. Then kwozotanga kuchibuda nyaya dzekuti kune mwana wepachikoro ichi 15-year-old auya nefuti akasvikonopfuura mamwe mastudents naticha. Pana ticha vabva vashaya nemumwe student naiye akazvipfuurawo. Zvinhu zvinotishungurudza zvakanyanya nekuti kana mwana achibuda mumba semubereki unenge uchitarisira kuti uchasangana nemwana wako.
Pane vamunoziva here imi vane vana vanga vari kuchikoro ichi uyezve vari kuchibata sei chiitiko ichi?
Kune vamwe vatinoshanda navo vane vana vanoenda kuchikoro ichocho ichi private school iyo vakanga vatobatira ana maoko because havasi kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika chaizvo. Mwana wangu mupenyu here kana kuti mwana wangu ari safe here? Hapana anga achabvumidzwa kusvika pachikoro, yatove secured space. Pakazoitwa zvapo later in the day yavanoti reunification area. Vana vaakubviswa vaakuendeswawo pane imwe nzvimbo kuti vazonosangana nevabereki vavo. But during the day pazvanga zvichipisa-pisa havaikwanisa kunge vachiaccessa vana vavo. Unfortunately nenyaya dzemafoni vamwe vana vakazenge vakwanisa kutekstirana nevabereki vavo, but inyaya inoshungurudza.
Semaonero enyu zvingagadziriswe sei kuti imomo muno muAmerica tisaone nyaya dzakadai dzichiramba dzichiwedzereka nyanya kuzvikoroko?
Mune zvikoro zvakati munomo especially atinoti mapublic schools anogovernwa negovernment zvine metal detectors. But dambudziko rakaitika pachikoro ichi ndechekuti hapana metal detector because private school privately run. Saka vanenge vachishanda nemarozi avo akati siyanei. But izvozvo inini hangu nyaya yefuti muzvikoro kana futi munhuzvinhu panogadza vanhu dai zvaikwanisa kudzikiswa zvakanyanya. No guns should be in schools and vana vanofanira kuve safe. Sevabereki kana waendesa mwana makufeni wekutarisira kusangana naye zuva rodoka. Saka hatidi futi muzvikoro, ndapota zvangu. Inini inyaya inondishungurudza, inyaya inondibata zvisingabviri. Handizivo hangu kuti vanga mapoliticians nevanoregulata vangazviregulate sei kuti futi dzirege kugara dzasvika muzvikoro.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvanga zviine vana vanga vari kuenda kuchikoro ichi?
Hapana vaZimbabwe vandoziva vane vana vanoenda ikoko. Vazhinji vacho vari mumapublic schools, saka no.